Ongororo ya Ipone Studio 7 pamgano uyu nasi inoratidza kuti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichidzoserwa kumusha nekuti zvanga zvisina chitambi chinoratidza kuti havana chirwere chaCovid-19. Botswana yakatsidza kuti haina kubvumidza ani zvake anobva kune imwe nyika kupinda munyika iyi asina gwaro roratidza kuti akavhenekerwa COVID-19 akawanikwa asina chirwere ichi. Icho chashura mare pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi urongwa hwaitwa neBotswana uhu huri kuita kuti vazhinji vatadze kufamba-famba nekuti hazvisi nyore kuti munhu avhenekerwe utachiwana hwecovid-19 sezvo vanovheneka vari kubhadharisa $60 emadhora ekuAmerica. Amai Gertrude Maravanzira vaudza Studio 7 kuti vakambofunga kujamba bhodha sezvo nyika dzakavharwa murume wavo ari kuGaborone ivo vari kuZimbabwe asi vakatya izvo zvaita kuti vaite nhange mutange.
Takamboti atimbopindawo nemusango munopinda navamwe zvakanzi ai mukazorepwa musango imomo munozotaura here kuti mamborepewo. Saka in the end munozikana wangozogara. Saka when this opportunity came yokuti mabhodha avhurwa you just had to take the chance yokutorwa matest acho though ari very expensive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuita rombo rakanaka saamai Maravanzira ndivawota mukanga avo vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva maviri varigere pabhodhara ramakwebana sezvo vashandi vebazi rezveutano munyika iyi vari kuramba gwaro ravo vachiti nderekunyeba.
Saka tatimuri panapa day before yesterday. Saka takaita rapid test aya then go back to vakazviramba vakatanzidzokerai kuplan 3 then did a second test PCR nezuro takuya nawo vakutanzi madates vati vachii. Saka ndopaneka confusion muchanevo.
Vamukanga pamwe chete nevamwe vavo vaviri vanoti Agrippa Murimba naRaymond Uchena vane chivimbo chekuti vachakunda kuti vanojoina chikwata chebhora chemurupule Wanderers munyika iyi. Vamurimba avo vanoti vaitambire chikwata cheHarare City vanoti chirwere cheCovid-19 chaunza kusagadzikana kukuru izvo zvichaita kuti vatambi vebhora vave nedambudziko rekutsvaga mafuro manyoro.
Hazvineka kukanganisika bhozi obviously havana mabhodha pachavhura izvizvi saka unofanira kuti famba netsamba dzako dzinenge dzinenge dzakakwana but obviously pane madelays anongozoitikaitika sezvo vatiri kuita izvizvo nongo zvinonzi zvinoexperienza but zvoita bhoo.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti mari dziri kudiwa nevanovheneka denda iri dzakawandisa.
Chokwadi chiripo ndechekuti mari iri kutaurwa iyi yemaCovid-19 PCR $60 yakawandisa chese kuti nhengo dzedu dzinge dzichiiwana. Naizvozvo isu reboka reVSET tiri kukurudzira hurumende kuti deno mari idzi dzaderedzwa.
Kunyange hazvo ruzhinji rwuri kuchema-chema gurukota rinoona nezveutano muBotswana vaEdwin Dikoloti vanoti nyika yavo haisi kuzodududza shure panyaya yezvitambi vachiti ndiyo nzira chete ingabatsira kuti utachiwana uhu usapararire. Yakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.